isu seboka rinomirira ridzi reprofessional educators in Zimbabwe dano rato vano hurumende tarinzwa tariziva takagarawo pasi tikabhuya nevamwe mainyenzi ari muZimbabwe kuti tinzwe kuti tingaita muonera pamwiri panyaya iyi chatangochema ndechongoti tinongonzwa employer angoanaunsa kuti taita zvakati asina kana waambokonzauta asina kana waambotaura naye wongotora danho rinoafekta maticha rinoafekta vana afekta vabereki ndaona sekunge employer aita humbimbindoga wokungoita zvinhu zvake ari ega chinenge chakanaka kukonsauta vamwe kugara pasi kukurukura kurodzana pfungwa toona chazvikanakira nechazvikaipira kuti tingadini so isu sepeus hatizi kufara nedanho ratova naemployer wedu rokungoti endai kubasa maticha egrade 7 endai kubasa endai kuchikoro vana vegrade 7 tisakumbogara pasi kuti tikurukure so tiri kuinyuta
zvinhu zvitsva here izvi zvatingati zvakushamisai kana zvauya musingazive vamakanya iri
aiwa kuva zvitsva kana kusava zvitsva vajonga asi tinoda kungotarisa mawira zvaita nezvazvingakonzera kuvana ehe zvingangooneka sezvakanaka mukutaura kuti vana vakuda kudzidziswa zveupenyu hwamangwana vana vegrade 7 zvinonzwika kwazvo semashoko akanaka asi kavajonga chiko chingadzidziswa mwana wegrade 7 cheuraramo hwamangwana chiri kushayikwa nemwana apedza degree chiri kushayikwa nemwana abva kutechard college chiri kushayikwa nemwana abva kuvocational teachers college zvingazodzidziswa mwana wegrade 7 zvingabudirira ndezvipi kungori kutaura kwaemployer kuda kungoedza kubata vabereki kumeso but chokwandi chekuti ehe ugaro hwevana hwakanaka asi kune vana vanokurira vegrade 7 vasina ugaro hwakanaka vasina mabasa
matanho apa hamuchatora sesangano muchapikisa here danho iri
isu sesangano revarairidzi reprofessional educators in Zimbabwe tanyorera magwaro kunana sachigaro vedu vemaprovinsi kuti vangonzwawo kuza asi kuva membership yedu kuti vanofungei asi mashoko atatambira izvozvi kumaprovinsi maviri kana matatu atumira mashoko vadzidzisa vari kunyinyita kwazvo zvekare kudzidzisa vanonyinyita vachiti zvingadzidziswa vana zvii zvingangomukira panzira zvavasingagone kutaurirwa dai maemployer ataura nyaya yekupa vadzidzisi bhonasi yavo achitovatenda basa ravakashanda because vakashanda zvakaomarara kwazvo vaine uhoru ushoma so zvokuti vadzidzisi vari kufara aiwa tinganyepa so danho ratinongotora isu kumbonzwa kuti ivo vatinotungamirira vanoti kudini vanotigaidha vachiti toti so that patinosangana naemployer tinge taane mazwi ari kubva pasi so sepeus tichiri kubvunza membership yedu nokuongorora nedanho iri kuti zvingave nepundutso kuvana here nekuvadzidzisi kana kuti kunongori kuda kupanisha vana zvikuru nevadzidzisi kuti vangoramba vari pabasa nguva yose.